Kwazwai muri Zimbabwe ndino kuchingamidzai kune chimwe chirongwa zvakare cheve chidiki chatinotarisa zvinoitika muupenyu hwechidiki ne zvavanoitawo vachisimudza mureza weZimbabwe vari kwakasiyana siyana. Muchirongwa chedu chanhasi ndichange ndichikurukura na hanzvadzi yangu Tapuwa Nashe Allen Manyange ari kuZimbabwe ari kumira mira muchirongwa chekuita Miss Africa. Ini ndinonzi Evans Zininga ndiri kuno ku Washington DC. Vanja dzitapuwa nacho ndo kuchingamidzai kuchirongwa.
Ndinotenda Evans nekuwa pachirongwa chino.
Zvinofamba sei kuti uzosvika pakunzi Miss Africa kudai?
Kuti uzosvika pakunzi Miss Africa unenge vanosarudza vamiririri mumiririri umwe chete kubva kunyika imwe chete.
Saka imi makazvitanga riini izvi zveku ndo modeling?
Ndizvozvo.
Makazvitanga riini izvi?
Ndakazvitanga mugore ra 2013 ndichiri kuchikoro.
Zvinopa mai zviita izvi vabereki vaiti kudii uku muri kuda kuenda kuchikoro uku muri kuda kumodhela maizvifambisa sei?
Pakutanga vaisazvifarira nekuti vaiti izvoni nguva zhinji yani kana kunge ndichierenga ndini ndichingomhanyisana neizvozvo asi vakatoona kuti mwoyo wangu ndokwawainge kuri saka vakanozongopedzisira vaakutova iyo ndo vanotodii vakanzwa kuti kune Miss chakati voti uri kuzviziva here mai vangu vaitondiruka musoro kuti ndiende kunoita vakange vakunge ivo varivodo vanonyanya kusapota kudarika munhu wese emira neni.
Tinonzwa vamwe vachitaura kuti hanzi muindastiri yenyu iyi munosangana nezvakawanda wanda zvekushandiswa kwevanhu kumbunyikidzwa vamwe vanototi kana kumanikidzwa bonde nezvakadaro daro munombosanganawo nazvo here izvi?
Ndisati hangu ndasangana nazvo zvekumbunyikidzwa kana kumanikidzwa bonde asi zvandakasanganawo nazvo ndezvekuti mukufamba umu unogona kushandisa nevanhu vorega kukubhadhara asi ivo vachiwana mari asi havazodi kubhadharawo iwe unenge washanda.
Saka basa ramunoita iri rekumodhela iri rinogona here kutotorwa sebasa rinotomukirwa vanhu vototambira ototi ini basa rangu kuita modeling muupenyu hwangu?
Chokwadi chiripo ndechekuti kuno kuZimbabwe hazvigoni kudaro nekuti indastri yedu haina kukura sezvakaita kune dzimwe nyika saka hazvigoni kuti unge uchingodhipenda naizvozvo chete asi unofanirawo kana unge kune rimwe basawo remaoko kana rezvinowo zvauri kuita uku uchiitawo izvi ndokuti ukwanise kurarama.
Saka Tapuwa Nashe kana apedza kuita Miss Africa chimwe chinhano chinotevera chinenge chaachipi kumberi?
Pane mikombe yakasiyana siyana yaunopiwa bairo yese iri apa iwewo kutongoti ukaita Miss Africa vanozokupa wavanoona waunokwanisa kutakura obva tongoti ndichapiwa Miss World Elite ndiye ndichinomirirawo Africa kuMiss World Elite.
Kune vamwewo vanasikana nevanakomana vechidiki vari kunze uko vanoshuvirawo kuti tingadaiwo takagonawo rimwe gore tizoitawo sasvisi Tapuwa Nashe. Mashoko amungavapiwo ekuvakurudzira ndeyekuti kudii?
Kana ukazvipa nguva nekuzvipa nguva yekudzidzira chaunofungira kuti unogona unobudirira.
Naiwayo mashoko enyu vanzvadzi ndinokutendai kunge mange muinesu muchirongwa.
Ndinotenda.
Vateereri manga muchiteerera kuna vanzvadzi vedu Tapuwa Nashe vari kuHarare vari kumumakwikwi ekukwikwidza kuita Miss Africa muchirongwa cheAfrica Pageants Organization. Tosangana zvakare svondo rinouya pandichakuvigirai chimwe zvechirongwa. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Ndoti murare zvakanaka vateereri.